Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reHouse of Representatives muAmerica rotarisirwa kutambira zviri pamutemo nhasi zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika eZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Banda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Indiwe mimwe yemisoro yenhau zedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives nhasi riri kutarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Mbudzi gore rapera. Urongwa uhu huri kuitirwa muWashington DC kunyange madonha chando chakawanda kana kuti snow zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende asina kukosha avharwe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris ndo vachazivisa nezvekutambirwa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo. Amai Harris vakakundwa musarudzo iyi navaDonald Trump. Makore mana adarika pakaitika mhirizhonga inotyisa padare reparamende reUS Capitol, apo vamwe vatsigiri vavaTrump vaida kurambidza nhengo dzedare reparamende kuti dzisatambire zvainge zvabuda musarudzo pakakundwa vaTrump navaJoe Biden. VaTrump pasina humbowo vaiti sarudzo dzainge dzabiridzirwa. Rwendo runo panze pedare iri pakakomberedzwa newaya uye nemapurisa akawanda zvikuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zuva iri rakakosha because izuva rakuti yatingati kufinaliza nhauriro dzakabuda mumaelections. So certification iri important pakuti paichangozongozopera vaTrump teta kutoziva kuti pamutemo ndivo vachave vari president wenyika.
Zvamira zvakadaro tinoona kuti munguva yapfuura pakambowanikwa ipo vaTrump vachiwanikwa vachidyiwa musarudzo navaJoe Biden, pane zvakaitika imo muno muAmerica zvakazoita kuti vamwe vanhu vasungwe. Mungatisananguro here kuti kamira sei ipapo?
Ya, zvakaitika pakahwina vaBiden zvinhu zvakagara zvakashoreka nekuti pakaitawo vamwe vanga vasingawirirani nemaelections yavo vakazozviexpressawo nenzira isiri pamutemo. Saka takaona kuti vanhu vakawanda vakazoenda kuCapitol vachizoita violence. Izvi zvinhu zvokuti patiri kupinda apa sezvatiri kuonawo zviri kuitikawo muzuva ranhasi, hapana atingati masainzi ekuti pangave pachiitika dambudziko iroro, nekuti zviri kuita sekuti maDemocrats nemasupporters avo vakabvumawo zvakabuda musarudzo, ende zviri kuita senge vari kurespektawo atingati maprocesses ari kuitika nhasi. Saka zvinhu zvakadaro hazvive zvichiva zvichitarisika muzuva ranhasi nemaonero ati kuitawo ikunze.
Tinoona kuti zvekuwanikwa izvozvi vadare vachiwanikwa ivo vachitsinhira zvakabuda musarudzo zvinoitwa kudare reCongress, zvakakosha sei kuti zviitwe kumatare iwaya epamusoro?
Ya, America ine masystems ayo emaelections anova maelectoral college. So panoitwa sarudzo paya paya panohwina munhu, zvinhu kuhwina kwavanenge vaita ikokoko kunofanira kuenda kuCongress, because seCongress ndo yatingati gungano rino certifya atingati maelections yaya. Saka zvinhu izvi pamutemo tumwa kuti zvinhu zviri procedural zvinongova zvinhu zvongoverify kuti aiwa sarudzo dzakafamba zvakanaka ende dzakaenderanawo zvikare nebumburo remutemo ende maprocesses ese aripo saka pachirungu tumwa kuti inongove formality yekuti zvinhu zvakadai so zvive zvichiitika muhistory yeamerica handioni sekuti pangave pakaita dambudziko rekuti congress inogona kusacertify maelections but izvi zvinhu zvagara zvichingoendawo nebumbiro romutemo zvichingova zvichingozocertifywa in terms of yatingati procedure yekuti president anozouya azova achitora chigaro
vanga vari Gweta uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wawedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerius Wanda kubva musi wa24 zvita 2024 kusvika musi wa23 mbudzi 2025. Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMartin Rushwaya. VaSiwanda vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa. Vakasarudzwa kutungamira mauto ose muna 2017 vachitora basa rainge rasiyiwa naretired general Constantino Chiwenga ava vemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Dare ramagistrate muHarare riri kuenderera mberi richinzwa chikumbiro chasachigaro esangano reSouthern African Human Rights Lawyers vaTalent Rusere chekuti vatongwe vachibva kumba kana kuti vange vari muhusungwa pamhosva dzavari kupomerwa. VaRusere vaudza dare kuti havana kuita zvekusungwa asi kuti vakapambwa vakashungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa hwavo usiku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaRusere vati vakashamisika nekupambwa pakati pevanhu vanodarika zana vainge vadzingwa kuBotswana musi wa23 zvita gore rapfuura kuPlumtree. Vaudzawo dare kuti zvinokashamadza kuti vakasungwa muZimbabwe vachinzi vainge vataura mashoko anonzi akakonzera mhirizhonga kuMozambique nemuSadik asi vasina kusungwa kuSouth Africa uko vanonzi vakataurira mashoko aya. Mupurisa ari kuferefeta nyaya yavo Detective Sergeant Edmo Chimera vati vainge vasipo pakasungwa vaRusere vachiti ivo vakapiwa basa rekuferefeta nyaya yavo chete. Vatiwo havangataure kuti sei vaRusere vasina kusungwa kuSouth Africa vachiti ivo vanoferefeta nyaya dzemunyika muno chete. VaChimera vaudzawo dare kuti vanopikisa kuti vaRusere vapiwe mukana wekubhadhara marechibatiso nekuti havana pavanogara muZimbabwe. VaRusere vati pane hama yavo yaita chitsidzo chekuvachengeta muZimbabwe kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzatongwa uye vasvitsa umbowo uhu kudare. Mutongi wedare vaishane sumatova ati achapa mutongo wake panyaya iyi mangwana. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira muZimbabwe Red Crisis in Zimbabwe Coalition vaMavelous Khumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemabatirwo akaitwa vaRusere vachiti kave katsika kakaipa kave kuenderera mberi muZimbabwe.
Zvinoratidza kuti vatungamiri venyika ino yeZimbabwe vane chekuvanza maringe nezvesarudzo dzakaitika kuMozambique. Sei ivo vari kuti anenge angotaura nezvazvo kana kukomenta anobva abatwa nekumbunyikidzwa zvakanyanya.
Muna chikunguru gore rapera vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere navaSamuel Gwenzi vakapambwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe ndokuzoendeswa kumapurisa pave paya uye vaKhumalo vanoti zvese izvi hazvina kunaka.
Saka zvese izvi zvinoratidza kuti hurumende yedu ichine kumbunyikidza kodzero dzevanhu zvakare haidi kuti nyaya yekodzero dzevanhu itaurwe nezvayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vaudza Studio 7 kuti dare repamusoro-soro rakatotonga kare kuti kana munhu akaitwa zvekupambwa nyaya yake haifaniri kutongwa nekudaro vaRusere vanofanira kusimbirira kuti mhosva dzavari kupomerwa dziraswe. VaRusere vari kupomerwa mhosva dzekutyora mutemo wokupinda nekubuda munyika weImmigration Act Pamwe nekukurudzira mhirizhonga nekusagadzikana munyika yeMozambique nedunhu rese reSADC zvichitevera sarudzo dzakaitwa kuMozambique muna Gumiguru. Vanonzi vakatenderedza mashoko paWhatsApp, audio nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu vekuMozambique neSADC kuti vasatambire kukunda kwebato reFrelimo musarudzo idzi. Varusere vanonzi vakatenderedzawo mavhidhiyo vachiti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu vemuZimbabwe vakavhota musarudzo dzekuMozambique, izvo zvinonzi zvakatsamwisa nekukonzera mhirizhonga kuMozambique. Asi varusere avo vari kuzvimirira vari kuramba mhosva idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende inoti yakagadzirira zvizere kubatsira vanhu vanogona kuwirwa nenjodzi zvichitevera mafashamu ari kutariswa munyika kutanga nhasi kusvika musi wemugovera uri kutevera. Asi kunyange hurumende ichivimbisa izvi, nyanzvi dzinoongorora mamiriro ekunze dzinoti zvikwanisiro zvekuchengetedza vanhu kubva kumafashamu ndizvo zvisipo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaDaniel Garwe vati kunyange kuri kutarisirwa kuti mvura iyi ichanaya zvikuru munyika yese, nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika ndidzo dzine mukana mukuru wekuzoita mafashamu.
Dzidziso yatakawana iri kuti kubva nhasi kusvika mazuva manomwe ari kuya tinenge tichikwanisa kuwana mvura inenge ichinaya. Mvura iyi iri kunaya munyika dzemusadhak, kuZambia iri kubata nyika yese, kuMozambique iri kubata nyika yese.
Vagarwe vayambirawo veruzhinji kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Tisarega vana vachifamba vega vachiyambuka nzizi dzingavedi kana nzizi hombe, vachiti ndokwanisa kuyambuka apa, anenge amafashanu vanokwanisa kuyeredzwa. Saka tobatsira vana kana kuchinaya, tiri kudzidziswa zvakare kuti tisamire, tisahwande mvura pasi pemiti, tinorohwa nemheni. Tisafambe tisina kupfeka shangu kana kuchinaya, tinorohwa nemheni. Kana kwanaya, tirikukurudzirwa kunzi tiende kunogara mudzimba kuchinaya. Ndo dzidziso yatakapuwa nevekumet department.
Asi nyanzvi inoongororwa nyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye vachishanda vakazvimirira vaFidelis Nyakudya vanoti kuvimbisa kwehurumende kunofanira kutsigirwa nezviito.
It's good kuti hurumende ine masoja nezvikopokopo zvinogona kubatsira veruzhinji kana pakaita mafashamu. Asi nyaya iripo ndeyekuti zvinokwanisa here kubatsira vanhu vakawanda panguva imwe chete? It's the capacity that worries me. Vanogona kuuya voti takagadzirira, asi hatizooni zvakaitika kuChingwizi gore riya zvichidzokorodzeka here? Disaster management inoda kugadzirirwa nezvikwanisiro nemari, kwete nemashoko chete.
Kunyange hazvo mafashamu emvura ari kutarisirwa munyika ari kunzi anogona kusasvika munzvimbo dzakaita seHarare, mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuguta iri recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vari kugarawo vakabatira hana mumaoko nekutyira mafashamu.
Tichikurudzira vagari veHarare kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana nedziri pachingwa noti low lying areas kana kuti mumapani kana munzvira munzvimbo dzakadzikira, kana vane mavaluables kana kuti zvinhu zvakakosha kana kuti midziyo inenge iri tasiro yedu yekuti vange vanobvisa midziyo yavo panzvimbo idzodzo, uye zvakare kana kugara munzvimbo idzodzo zvinenge zvisiri zvakanaka kana kuti zvinenge zvisiri zvinhu zvekuti kunenge kuri kuzvisa munjodzi.
Muzvare Sharon Mada, imwe nyanzvi inoora kudzivirirwa kwenjodzi mune veruzhinji, vanoti kuti nyika isarasikirwa neupenyu pamwe nezvivakwa, hurumende inofanira kutora matanho makuru mukudzidzisa veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuvawira munguva dzakafanana nemafashamu.
Chingaitwe nehurumende kana mabato akazvimiririra ndechekutumira mashoko echenjedzo kuburikidza nemaredhiyo, matv, kana uye kushandisawo vatungamiriri venharaunda. Chechipiri, kuva nenzvimbo dzeutiziro dzinenge dzine pekugara kana kuti pekurara, dzine zvekudya nemvura nemishonga ingakurumidze kudiwa nevanhu. Chechitatu, kuva neurongwa hwekuburitsa vanhu munzvimbo dzinenge dzine njodzi kuenda kunzvimbo dzakakwiririra. Chekupedzesera, hurumende inofanira kuva neurongwa hwekugadzirira kutumira vanonobatsira avo vanenge vatowirwa nedambudziko irori.
Mwedzi wapera, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzakasangana nemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo yainzi Chido, kunyange hazvo mvura iyi isina kuzoparadza upenyu nezvivakwa. Mvura iri kutarisirwa kutanga kunaya nhasi iyi inonzi ichanayawo zvine simba kunyika dzakafanana neMozambique neZambia. Pakaitika mafashamu emvura mugore ra2019 ayo anozikanwa nekunzi Cyclone Idai kunyanya kuManicaland neMasvingo, vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi mana vakafa, vamwe mazana maviri nemakumi manomwe nemapfumbamwe vakangotsakatika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe!
Nyanzvi munyaya dzekurima variwo murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vari kukurudzira varimi kuti vashandise mukana wemvura iri kunaya mazuva ano kuti vaenderere mberi nekudyara mbeu dzinokasika kuibva. Vamwe varimi vanonzi vave kumanikidzwa kudyara patsva mushure mekunge zvirimwa zvavo zvakambenge zvamera nemvura yakatanga kunaya zvatsva nezuva rakambenge rabata nyika mazuva adarika. Kunonoka kunaya kwemvura kunonziwo kwakanga kwakanganisa zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira Matevelelin South. Asi mutungamiri weAgritex mudunhu iri vamukunjulerwa Ndlovu vakaudza bepanhaure Southern Eye kuti mamiriro ezvinhu ave nani zvichitevera kunaya kuri kuita mvura. Ngatinzwei hurukuru yataita navaziswa pamusoro pemamiriro yakaita zvinhu.
Murimi chaiche anoda kurarama nekurima apane kuruza hope infacti varimi tisonde kunezi takapusa nanezi wefrench kuti zvimwe zvinongodaka manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezvekutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pakasei zvichange zvichanaka next door but mvura zviri kuzichauyaya inokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika. Asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinoshibvira kuibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva. Also titeridziso kushuti yekurima iko zvino credible dzomunyanya kumirira to the middle of January the first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchibvira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarimi vatsva vakaurure chida vangangoitawo zvinhu fertilizer inenge shoma bhozi fertilizer vagara vaitsa kana inge vakaitsa but the best kukaurura kujekorera kudyara patsva because injini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva mishina yacho yakanyatsokunaka. Saka tinge tikazoti dai varimi vadzokorora kurima zvingatibatsire.
Kwouyawo nyaya yezvipfuwo muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai hufuro hwaakubuda zvakanaka hunoa zvakanaka ande nezore ririko mpefti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatideruka kuti distocking kana kumbobisa dzimwe dzedzinyanyarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzishoma dzinosara dzimwe dzinenge dzakaaae dzoita kuwinda dzimwe dzakakura zvekuti hadzizokwanisa kuafrika kana dzikakuti hatishoma but also nguva ine inowanza zvirwere zvakapa nezvimwe tickborne diseases ana January disease. Saka tongoramba takangwarirawo kudhibhisa kugaya mishonga inofanirwa kutarisa zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzine dzobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara izvo chose. Infact mvura yakunaya kwaita iyi haisati yakuyerera to the extent yekunda kunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba inini iro svondo rino ramimanzizi hamusati maane mvura water table haisi yakwira.
Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira vavalentine Ziswa vari parunhare kumacheke kumashonaland east nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gorokota runoona nezvekudyizana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti North Korea neChina ndidzo nyika dziri pamberi kubatsira Russia kuti irwise Ukraine. VaBlinken vataura mashoko aya kuSouth Korea uko vari kushanya vachiti North Korea iri kupa Russia mauto nezvombo uku Russia ichidzidzisa mauto ayo nezvehondo. Kwasara mavhiki maviri kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vasiye basa, kukuwo hurumende yavo iri kuita chipatapata chekupa Ukraine zvombo zvayakavimbisa. Kurwisana nendege dzemhando yemadrone kuri kuenderera mberi pakati peRussia neUkraine. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vakoshese utano hwavo kubudikidza nekudya zvinovaka muviri uye kupotawo vachigwinyisawo miviri yavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekudya vaDiago Muguri vaudza Studio 7 kuti kudya zvine utano kunobatsira kuti vanhu vasarwarerware.
Inguva dzakaita sedzino idzi patinosangana nevazhinji vachinge vachidya zvakapfurikidza uye pamwe chete nekudya zvisingavaki muviri, zvakasanganisira zvikafu zvinenge zvine mafuta mazhinji uye pamwe chete nezvikafu zvinenge zvine shuga zhinji. Zvinhu zvatinenge tichikurudzira kuti vanhu vange vachidya zvikafu izvi zvine mwero, nekuti zvikafu zvakadai zvikafu zvinokwanisa kuti sati miviri yedu isangane nenjodzi dzakaita sezvirwere zvemwoyo kana vanhu vange vachidya chikafu chine mafuta akawandisisa. Uye pamwe chete zvinhu zvinokwanisa kuzokonzeresa denda reshuga kana chikafu chinge chine shuga yakawandisa.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasadye zvinhu zvakabikwa kare.
Zvaunodya, healthy diet ine mavegetable, ine mafruits akawanda, ine macarbohydrates mashoma, ine maproteinswo akainzanirana, asi hafu yezvaunodya zvofananga zviri zvimafruits nemavegetables. Whole grains and nuts akakosha zvikuru pautano hwemunhu. Nzungu, nyimo, zvimagrains zvatosangana nazvo, nyemba nezvakadero zvinopa utano hwakanaka kuvanhu. Ngatidye izvozvo, ngati avoidei zvinhu zvimatined foods zvatinongotenga kusitoro zvakabikwa zviya zvine mishonga yakawandisa, mapreservative nezvimwe zvakadero. Kana uchida beans, bika dzako kumba.
VaMadzorera vati pamusoro pezvekudya vanhu vanofanirwawo kusimbisa miviri yavo kana kuti exercise pachirungu, vachiti izvi zvinobatsira kuderedza njodzi yezvirwere zvisingatapuriranwi zvakaita sekuoma mutezo, zvirwere zvemwoyo, zveitsvo, magomarara nezvimwewo.
Exercise yakakosha pautano hwemunhu, inodzivirira zvirwere zvese zvandataura izvi. Munhu anofanira kuexercise ane simba. Tinokurudzira kuti uexercise 30 minutes pazuva zvine simba, uchidikitira. Kana wakaitawo seni ndamusharukwa kuti ndiexercise ndichimhanya 30 minutes handigoni, saka ndinofamba 5 kilometers zuva rega rega. Kungofamba 5 kilometers pazuva, nyange ukazviita mazuva mashanu chete pavhiki, zvatokwana, watodzivirira zvirwere zvakawandisa.
VaMadzorera vatiwo chimwe chakakosha pakurarama kune utano kusaputa fodya kana kutora zvinodhaka.
Fodya inokonzeresa cancer in any organ yemuviri. Inokonzeresa zvimwe zvakawanda, maheart attack, kuvhara kwetsinga nezvimwe hatingazvipedzi. Ungoziva kuti fodya yakashata.
Mumwe mukoti amai Rudo Alabu vatiwo kuzadzisa kuti munhu ave neutano hwakanaka zvakakoshawo kurara kwenguva inokurudzirwa.
Zvatinokurudzira, advise kuti munhu achiita inadequate sleep. Kachiita adequate sleep, tiri kutaura zvekurara kwe 8 to 10 hours. Kunokurudzira nekuti kunobatsira futi kugadzirisa matishu emuviri. Tikufunga zvinhu zvakawandisa nemhaka yethe way upenyu huri mazuva ano. Saka ukatorara manje zvaka mahours andataura, kukufunga zvakawanda zvekufunganya zvezvi kunoitawo kushuma.
Nyanzvi mune zveutano dziri kukurudzirawo kuti vanhu vasanyanyofungisisa kana kuti stress pachirungu, vachiti zvinokanganisa utano. Vatiwo vanhu vanofanirwa kurarama vachiwanawo rudo kuhama neshamwari. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti munhu akararama zvine utano zvinobatsira kuti ararame kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadini paStudio 7, makadini, makadini. Panapa ari kutaura ndimunyaradzi zvo ari paPretoria apa pasvosha nguve. Ndiri sei sei koko. Kurudziro yangu iri kuvakomanawo. Vakomana vebhora. Vakomana vebhora ndiko kune kurudziro yangu. Handina imwe nhau inini, ndinofarira bhora. Vakomana trenai zvakasimba. Kombe uyu Afcon uye muZimbabwe gore rino izvi. Ndokurudziro yangu ikoko vakomana avo, vakomana venhabvu. Squad yeZimbabwe, simbai vakomana, ndinokusimbisai kuti tinowina. Ndatenda.
Haleluya. Regai ndikwasei mose vana vamwari kwekutanga mukati megore rino 2025. Anokwasai ndimufundisi moyo. Ndichida kutenda zvikuru kuvatendi vose pasi rino rose mukutanga kwegore vari kuma 10 days. Ndinoziva kuti gore rino 2025 dingindira raro. It's a year of fighting of everything. Kurudzira kuti tinofanira kuti rwire zvinhu zvese zvidzoke zvinhu zvakanaka, kurwira mabasa, kurwira nyika yedu, kurwira upenyu huri nani, kurwira vana vedu muchato yedu zvose, kurwira budiro, kurwira nhaka yakanaka, nokurwira kuti mvura inaye, nokurwa nekunyengetera. Ndokuti tinoziva kuti tikasanamata hapana chinhu chinofamba zvakanaka. Rusvingo rwejeriko rwakadonha nekuimba nokunamata nokuridza hwamanda nokutamba. Saka nesuwo tikanyengetera pamwe chete tinokunda.
Pastudio 7 magadi ndinogara kumondoro kwanyamweda kunoku. Tine kamotawo kangu kandinako kanowa tokutakura vanhu. Ndamuprotekta nezinara ndiri kuti dai maikwatsa wataura vaderedze mitero yavo yatobhadhara muzinare. Ndatoona makore maviri asimbobhadhara kumbotani dzingotogedipo mapurisa mari. Saka vaudzei vapromotisa mapurisa, mapurisa ndovakuita mari. Vezinara ngavadzikise mari dzavo. Saka hatichakwanisa kubhadhara mitero yemotika. Takutongopota chinzvingana nemapurisa anovapa mari.
Makadii chete Mavelas, makadii mose mhuri yeZimbabwe nevamwe vateriri veStudio 7. Ndirambotaura pamusoro pababa Maketa. Vababa Maketa imbomirai kutaura zvemamiriro ekunze. Michini yenyu yakafa haina zvainoona pamusoro pemamiriro ekunze. Dai maiona kuti kumash west nedzimwe nzvimbo dzese dzichanaya mvura, ungadai makaudza vanhu kutigadzirirai mvura iri kuya muna January. Hamuna chamakataura. Saka nhasi uno mvura yatanga kunaya. Sekumash west kunana chinhu yuko mvura yakatanga kunaya last week. Ima kutaura kuti kutanga mangwana mvura ichanaya zvine unyanzvi. Mvura yakatanga kunaya kudhara. Michini yenyu yamakasirwa nevarungu vamakamhanyisa kudhara ndiyo muri kushandisa. Saka chimbonyararai zvemamiriro ekunze. Siyai mvura inaye, siyai vanhu vangorima sekurima kwavaiita kare musina kumbovaudza. Vababa Maketa hamuna chamunoziva.
Makadi paStudio 7 apo vamunangagwa vakagonesa zvakanyanya pavakabvisa vamugabe vanga vakombwa nembavha dzakawandisa. Vakagona 100%. Kasi vana veZimbabwe ngatimiremireiwo tibvise mbavha dzakakomba vamunangagwa dzawandisa kukunda dzanga dzakakomba vamugabe.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemafashamo emvura ari kutarisirwa kutanga nhasi muZimbabwe uye kutambirwa nedare reCongress kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare reHouse of Representatives pamwe neSenate muAmerica votarisirwa kutambira zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanowedzera negore nguva yekushanda kwemukuru wemauto enyika yeZimbabwe Defence Forces vaPhilip Valerio Sibanda. Hurumende yoyambira vanhu kuti vangwarire mafashamu emvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya muina Tavoka Ncube.